A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington on Friday, October the 4th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Tungamile Nkomo.
And tonight we're talking about the chaos in government hospitals due to the ongoing industrial action by doctors.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we're also live streaming on all our Facebook platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our websites, and you can go to www.voashona.com and www.voandebele.com.
As well as voazimbabwe.com.
Yes, and
the plight of patients across the country is increasingly getting desperate as striking doctors vow they will not return to work until government gives in to their demands for a living salary adjustment. Doctors have been on strike for more than a month now, and negotiations with the government have not been successful.
And the strike started with junior doctors who were joined by their more experienced counterparts or senior doctors yesterday. The government says it has deployed military doctors in its major hospitals to fill in the gaps. But many people say they have not been able to get any help, and some fear the untreated ailments are putting their lives in danger.
Yebo kunjalo mavi emakhaya singabasele fica linjani hayi ngaphasi philele Washington na sikuhlelo lwe Live Talk lamhlanje ngolwesihlanu isiqoqoqela sendaba ludaba lokukhalala umsebenzi kwabo dokotela bona asebele nyanga bengayi ezibhedlela bekhonona ngeholo abathi liphansi. Bazamile njalo bayazama ukukhulumisana lohulumende ukuthi abengezelele iholo, kodwa uhulumende uthi akalayo leyo mali. Okuyinto esichiye abantu abanengi, izigulane zisengozini enkulu. Ngoba ziyahamba ezibhedlela kodwa gazi lutholi usizo kubodokotela ngoba kabekho odokotela. Lanxa nje uhulumende esithi usethumele odokotela bebutho ukuthi bayephathisa, abantu abaningi bayakhala bathi bengaya esibhedlela bayaphenduswa bengalutholanga usizo. Mhlawumbe ungomunye wabo osethe waphenduswa esibhedlela engelatshwanga. Nxa uthanda ufuna ukungena kuhlelo, ungasithumela okungumbikwana kwakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siza kutshayela-ke ucingo usazise ukubana umi njani, kwahamba njani. Kanti-ke ababukeleyo ekhasini le VOA Ndebele, nxa bekhona laba abafuna ukungena kuhlelo, chiyani imininingwane yenu khonapho ekhasini lethu. Sizalifonela bese liyasitshela ngesimo senu. Yilo-ke udaba esingalo lamhlanje mafi.
Aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa isu zviri kuitika munyika panyaya dzekuramwa mabasa kuri kuita vana chiremba. Tiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika muzvipatara zvehurumende, umo hurumende yakataura iyo kuti ichaendesa vana chiremba vanobva kuchiuto, asi pari zvino vazhinji vanoti muzvipatara hamuna vana chiremba. Saka tichange tiri kuzeya nemasangano avana chiremba uyezve pari zvino ndikutonzwa kuti tinenge tine munyarikani wedu wokutanga vanobva ivo kuZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Fortune Nyamande. Makadiko vanyamande?
Makasimba here?
Aiwa takasimba vanyamande. Mungatitsanangurowo here mamiriro akaita zvinhu pari zvino?
orendino tenda nekundisaita muchirongwa ini regendi ngotanga ne point of correction ndinobva ku Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights.
Okay, ehe tawe
kwete ku asimbo zvangu mutungamiri we Zimbabwe Hospital Doctors Association kugorera 2014 kusvika gorera 2016.
Ehe ai watinotenda.
Alright.
Tanga tiri kubvunza edu kuti munoona sei zviri kuitika munyika. Tiona kuti sangano renyu rinorwira kodzero dzavana chiremba. Munoona zvakamira sei zviri kuitika izvi?
Tiri kushikana zvikuru nezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe muhealth sector. Matiri kuona vana chiremba nevamwe vashandi vezveutano gore negore vari kuisa mahapadza pasi vachiramwa mabasa. Zvinhu zviri kutishungurudza semachiremba anorwira kodzero dzevanhu, nekuti tinoziva kuti zvinokanganisa utano hwevanhu, zvinokanganisawo overall health delivery system yedu yemuZimbabwe. So tinovimba kuti patasvika apa tinononge pasina commitment yakanyanya zvikuru kubva kuhurumende kuti inge ichigadzirisa nyaya iyi kusvika painoperera. Sematsanangura randamboita ndaimbenge ndiri muboka rana chiremba vanoshanda muhurumende reHospital Doctors Association muna 2014. Zvichemo zvataingoendesa muna 2014 ndizvo zvichemo zvichiri kuendeswa nana chiremba muna 2019. That's a difference of 5 years. Maagreements akawiriranwa nehurumende nana chiremba kuti mashandiro angawandudzwe sei. Not even a single one of them has been honored. Tikatotarisa nana chiremba pari zvino vari kutorarama vari kurarama murombo wakanyanyisa kutopfuura zvavanga vari makore ari kumashure. So tinoona kuti panoda commitment kubva kuhurumende. Hurumende inofanira kuziva kuti bumbiro redu remutemo section 76 of the constitution inotaura kuti munhu wese ari muZimbabwe ane kodzero yekuwana utano or the right to health. So this is a violation of the right to health iri kuitika muZimbabwe. Vana chiremba vakakadza mapadza pasi, vanhu vanoshaya, vamwe vanoremara, panoitika zvinhu zvakawanda muzvipatara zvinoshungurudza vana veZimbabwe kana vana chiremba vasiri kuenda kumabasa. Saka tinoona kuti hurumende haisi kutreata this matter with the agents yainodeserva. This should call kuti hurumende ise musoro pamwe chete nemapoka ese ana chiremba ogara pasi votsvaga a lasting solution kunyaya yezviri kuitika kune zveutano.
Ngudokotela Fortune Nyamande uyachasisa lapho uthi eminyakeni emihlanu edluleyo ubesebenza esibhedlela sikahulumende babekhala ngaleso sikhathi uthi izikhalazo ababelazo yizo ezilokhu ezikhona la lamhlanje. Njalo ukhala ngokuthi uhulumende ukhanya engelaso isifiso sokulungisisa lolu daba. Uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi odokotela laba bayaphambanisa ngoba umsebenzi wabo inature yomsebenzi, isimo somsebenzi wabo ngesokuthi ngeke bekhalale umsebenzi ngoba izigulane ziyafa phela, bayabe bengaselave laphi abantu. Kodwa odokotela lawo bathi hayi, isidinga ukuphila siziphilise lezi muli zethu. Dr. Nyamande, the government says that you are putting doctors are putting the lives of patients in grave danger. What's your take on that? I mean, how do you balance your moral obligation to patients and your demands for a better living wage?
Oh, okay, thank you for the question. I think as I've explained earlier on, I do not work in a government hospital. I'm simply representing the Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, which is a watchdog on the health sector, and it looks at the overall delivery of the right to health to all Zimbabweans. But coming back to your question, I think it would be irresponsible for the government to make such accusations You know, what we need here is not a blame game to say who is putting the lives of a patient at risk. Because at the end of the day, overall, it is the mandate of the government to provide the right to health to all the citizens of Zimbabwe. So if we don't find doctors in the hospitals, it is not the problem of the doctors that they are not there. It is the duty of the government to put in place an enabling condition, an enabling environment that ensures that doctors and other health workers are found within the hospitals. So people elect a government so that the government makes policies, makes budgetary provisions. Government is the one that plans for the provisions of these services. And if these services are not available within the hospitals, that shows that the government is abrogating its role in terms of delivering the services to the people of Zimbabwe. So government cannot blame doctors for them not being found in the hospitals. Mm-hmm. The government should introspect, look itself in the mirror, and say, what are we not doing well? How can we make sure that our doctors will be found in the hospitals? You know, doctors, if you look at the health system, basically it is about six pillars. And the human resources for health is one pillar, just one pillar of the health sector. So let's say you go to the hospital and you don't find medication or you don't find syringes or needles to use. Are you going to blame the pharmaceutical companies which manufacture the drugs for not providing the drugs to the hospitals? No. You blame those who are supposed to buy the drugs and make sure that the drugs are in the hospitals. If you don't find doctors in the government hospitals, you should blame the person or the authority who should make sure that the doctors are within the hospitals. So, really, that would be a misplaced argument, and it will simply be a way of trying to absolve one from their responsibility. The duty bearer is the government. The government is the one that is supposed to provide the right health to the people of Zimbabwe. I do understand and I sympathize to the greatest extent with the people of Zimbabwe who are not getting services because of what is happening in the hospitals. And from our organization, as the Doctors for Human Rights, we do not support the arbitrary work stoppages by health workers or by anyone. Our call is that the government should always provide an enabling environment for doctors to be found in the hospitals. And if the doctors are not at work, we will not blame the doctors. We will blame the person who is supposed to make sure that the doctors are available in the hospitals. And this is the government. And I do hope that at some point in time, the people should take the government to account. They should take the government to court, because the people should get the right to health from their government.
Mm-hmm. Thank you very much, Dr. Nyamande. If you may please stay on the line, I think we have a caller. Hello, Sisilizwi. Hello. Hello, Lizzie. I don't know if the caller is still on. Caller, zvavanenge vasiporegeti dzokeredu kuna Dr. Nyamande. Dr. Nyamande, pane zvamataura muchitaura imi kuti veruzhinji vanogona kuita kuitira kuti nyaya iyi hurumende iwanikwe iyo ichigadzirisa zvinhu. Mataura nyaya yekumatare mungawedzerere ipapo neshona.
Tukuti mububiro remutemo rakaadoptwa muZimbabwe muna 2013,
mm-hmm.
makatarisa one of its key advantages tichikombera neconstitution yanga iri kumashure. Constitution yanga iri kumashure yanga isingataure kuti as a Zimbabwean une kodzero yekuwana utano or the right to health. So macitizens vanofanira kuziva kuti bumbiro remutemo rinobvumidza kuti vanhu vatore hurumende vachienda nayo kumatare ichino vachipa maexamples nemacases ekuti sei vari kufunga kuti hurumende haisi kukoshesa the right to health in Zimbabwe. Ndinokumbirisa zvikuru kuti vanhu vaverenge bumbiro remutemo, if possible masangano anomirira vanhu, masangano anomirira varwere, masangano anomirira mapatients, including isusu vemadoctors for human rights. Tichatora that lady tikaona kuti nyaya iyi yaramba iri kuenderera mberi zvisina kugadziriswa kwazviri kuitwa, that is the route we are going to take. Nekuti hurumende inofanira kuprovida the right to health kumaZimbabweans ese.
It's quarter past 8 Zimbabwean time and quarter past 2 o'clock. Eastern Time here in Washington. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokukhalala umsebenzi wabodokotela ezibhedlela zikahulumende. Bayazama ukukhulumisana mpela kodwa kukhanya akulalutho oluphumayo ngoba uhulumende ujamile uthi akalayo imali. Kanti odokotela labo bathi hayi nxa kunjalo kasiyi lathi emsebenzini kasivuyeli. Osethwele nzima lapha yizakhamizi nguZulu weZimbabwe, ngabantu abagulayo izigulane. Yiloke udaba isingalo lamhlanje sifuna ukuzwa kini njengoZulu weZimbabwe ukubana luliphethe njani lolu daba.
Aiwarigati mbochingamidza vari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Pana Linda James ari kuti maswera sei Charles Nyonga. Hanzi vana chiremba ngavapiwe mari inokwana basa ravanobata rakakosha zvikuru. Justice Zimudzi vari pana ndifonerei Disciple Madanire hanzi ndifonerei. Pana Elvis Masuka Chanyuka. Ndokutonzwa kuti vari panhare asi regating kuti vari kuti chi hello mkoma Elvis.
Hey, makasimba here tete mazve.
Aiwa takasimba. Tiri kutaura nemi muri kupi?
Ndiri Cape Town.
Itaurai tini.
South Africa.
Aha.
Ndiri kungoonawo kuti nyaya yemadhokota iya inenge yairamba ichienderera mberi.
Aha.
Ijuti regovernment kuti riri redi here kuseze vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe varege kufarara nekuda kwezvirwere zvokuti hazvisi kukwanisa kurapwa. Tinoona kuti kune zvimwe zvirwere zvokuti munhu akarwara anokwanisa kurapwa opora, but so far now vazhinji vava kutorasikirwa neupenyu nenyaya yekuti madhokuta haasiri pabasa. And tikada kutarisawo side remadhokuta racho tinoona kuti zvinhu zvakavaomerawo futi. So hatikwanisi kuvablema, but blame togwedzorera kuhurumende. Tongoti dai hurumende yanzwirawo vana veZimbabwe tsitsi nekuti ivo kana vakarwara vanoenda kunze kwenyika vonorapirwa ikoko. So vana veZimbabwe vamwe vasina mari dzekunorapwa kunze kwenyika vanofira muZimbabwe imomo vachingotambudzika vasina vanhu vanovarapa nekuda kwezvinhu zvamirira zvakaita. So kurudziro yavo ndeyongoti vamunangagwa ngavarege ngoti tichingotonga tichingotonga tichingotonga, but the best way ngavagare pasi nevanachamisa votaurirana poite way forward kuti solution inoseva nyika ndeidi. Pane zvekungoswera vanhu vechitenderawo vechifamba akadai chiti tisakahwina vechifamba akadai chiti hamuna kuhwina ndingakahwina. But at the end of the day tinode solution yekuti vana veZimbabwe vorarama sei, nekuti vana veZimbabwe vakasara vachifa vese vachasara vachitongana, hapana vanosara ichitonga. So it's a sad situation zvokuti munhu wese ari kuona iyoso vazhinji to be a Zimbabwean it's like you are king. But to be a Zimbabwean it's like you are king because kwete kwawaenda tangova vanhu vakashoreka nekuda kwevatungamiri vedu, of which is not a good thing. People are suffering, even unana South Africa people are suffering, but blame togwedzorera back to the government because vapinda papower for a long long time, 2 decades vari papower, but chabuda hapana. They are busy throwing the future of the people of Zimbabwe.
Aiwa tinotenda mukoma kunge manga muinesu mukoma Elvis.
Aiwa, tinotenda. Thank you so much, Maitabas.
Aiwa, muve nezuva rakanaka. Tunga, I think we have a video of a patient who was turned away. She is a cancer patient. Let's take a listen to what she had to say when she went to Harare from Mutare trying to seek treatment.
That's heartbreaking there, Marv. Umama lo usuke emtare siya eharare siya tinga welacha wenza ikimotherapy welacha umkhuhlane wemvukuzane ule cancer uti aqalisa iphakathi kwezinso kodwa ikhanya isabalele ngomzimba isisu sakhe sikhukhumele uhambile esibhedlela ke edinga ukuya kwelatshwa wathola ukuthi akulabo dokotela kwathiwa penduke this is heartbreaking kuzisa ubuhlungu lokhu kuzisa usizi baningi abantu abasesimeni sikamamalo abalezifo ezichiyeneyo abangakutholi ukwelatshwa ngoba uhulumende uyehluleka ukubhadala odokotela. Very depressing.
Yes, maybe let's go back to Dr. Nyamande. Okay, I understand we have a caller. Hello, caller. Hello, Justice. Hello, caller. I'm not sure what's happening there. I think we just lost him. But Regatende Jakare, Dr. Nyamande, if you're on the line.
Yeah, sure.
I'm sure you're listening to one patient there from Mutare who was narrating how she came from Mutare to Harare to get, you know, treatment for cancer. So how long do you think this impasse will go on? And, you know, I like the idea that you came up with, that people need to study the constitution and know their rights and take action. But how long do you think this impasse will start, you know, will go on until, you know, for somebody to now start and, you know, do something to make it stop?
Okay, yeah. Thank you for the question. And I really do sympathize with the patients who are narrating the ordeal. Mm-hmm. This is very sad and it's very worrying. We really think that this needs to be put to a stop as soon as possible. From what you understand is that the Doctors Association and the government, they were in talks today, and unfortunately, the government offered them a 60% increase in their salaries.
Mm-hmm.
And the doctors could not accept that. Because from what you are made to believe is that the doctors are arguing that before the adoption of the RTGS as a formal currency, they were earning about $1,400.
Mm-hmm.
Now, they are now saying that their salaries, they are now worth around $100.
Mm-hmm.
So this has caused a marked decline in terms of their ability to come to work. But they are not even saying they are on strike. They are simply saying we cannot come to work.
Mm-hmm.
They are giving some valid arguments to say, for me to put a full tank of fuel to go to work, maybe just one full tank costs around $70. So for them to just go to work, whatever they are earning, it is not even enough for them to go to work.
what more of other things like sending their kids to school,
mm-hmm.
or even paying their own medical aid in case they fall ill, or even buying the basic things like lunch, food, clothes, not even buying cars, the basic things. So I think the government here is being highly insensitive to the plight of the doctors. How can a doctor in Zimbabwe earn an average of $100 when they just cross the Zambezi to South Africa? They will earn something like 60,000 rand,
mm-hmm.
which is like maybe $4,000. So you can see that the disparity in income between the doctors within our region, despite the high level of training among Zimbabwean doctors, I think it's quite worrisome. The government, in my view, needs to come up with a deliberate policy measure to separate the health workers from the public service.
Mm-hmm.
That's our view, that the government should come up with a health service commission. When they come up with a health service commission, when they make their budget, they're going to make a budget very soon in November or December. Then they need to allocate specific resources that deal with the human resources for health that are outside the public service commission budget, which are in tandem with the regional trends. We do not want to keep on losing doctors to smaller countries like Lesotho,
mm-hmm.
Namibia, Botswana, etc. We are losing doctors to all those countries, which, in my view, have got even smaller economies if we compare them to Zimbabwe. So what we don't have here is the political will and the political commitment to change the way we are treating our health workers in Zimbabwe.
Mm-hmm.
We do understand that the country is going through a very difficult period economically, but I'm sure there's more that can be done to offer something which is reasonable to the doctors.
Thank you, Dr. Nyamande. Please do stay on the line. Timbotora Watereri. Silo mlalele cingweni ubaba Ncube. Kunjani Ncube?
Hayi, niphelele ntsakazo omkhulu elinjani lena?
Hayi, sesaba lina. Usixhuma ngapi kwendawo?
Mina ngilixhuma ngisegogo egogo town center.
Mhm. Kumi njani khona ngapha?
Isimo sibi ngamandla, inkosi yami, akubukeki isimo selizwe lakithi. Akulalutho olubambekayo ukusukela kwezempilakahle, amanzi kanye kasithole okuhlanzekileyo. So sithole ukuthi isimo sokudula kwezinto nje sonke sinika ukuthi ukuphila kwethu njengabantu kungasicacile. Bese sikhangela kwinkokheli zakithi ukuthi kambe ukukhokheleni kwazo ziyasinaka, ziyasinanza yini, noma ziyakwazi ukuthi zikhokhele abantu. Sibona ukuthi azilani lakho, kodwa-ke ziqakathekisa ukuphila kwazo lokwemoli zazo, zibe ziphapha nje ngendege lapha nilaphayana zihamba zisiyaziphilisa. Osokuphendwa kube yinkinga-ke kithi kusasa ukuthi masizikhangelele zinkokheli le ndlela ezihleli ngayo embusweni, ukuthi kambe zinkokheli ezinekusasa lethu noma nezidinga ukuthi zisibulale. So thina vele ngendlela yokuphila kanye sizibona sesifele ndawonye, asisila kwenelisukwelula unyawo kumbe ukukhulisa izimuli zethu kwakusasa ngenxa yesimo sobukhokheli bakithi.
Kwenziweni pho Ncube?
Ya, bekhumbulela ukuthi bani kuthiwa kuyavuma. Abakhokheli bona ngokwabo babonisane bendawonye, kodwa-ke ngendlela yokuthi vele bona abaphethe intambo kabavumi ukuboniswa. So sokulukhuni kithi kasisakwazi ukuthi siyaphephela ngaphi.
Mhm. Esigabeni sakho khona ngapho bangaba khona yini obaziyo abahambe esibhedlela baphenduzwa?
Ya, abantu sibili kuyaphithizela ezibhedlela noma emaklinika amancane, akwelatshwa kakukho. Umuntu wonke uyakhala, abantu sebephila nje ngakhonokho kwesintu okwezinyanga, omazi baba phasi kwezihlahla bezama ukuthi mhlawumbe bangasila. Laba enxa sikhangele kwezempilakahle ezikahulumente, akucinile ukuqiniswa amanga amabi.
Mhm. Hayi, siyabonga Ncube ngokungena kuhlelo.
Siyabonga kakhulu, ngijabule kakhulu ukuba phakathi kwehlelo.
Mhm. Vancube vatirizira vari kugoko yapo mavyanzi, vanhu vakuenda kuna ana madzibaba nekung'anga kunotsvaga kurapwa.
Aiwa, daenda kukonsultora nawo nekuti gokwe ndinoda kunyatsonzwa kuti kwakamira sei kugokwe. Regai tine mumwe kola zvakare. Halo kola.
Yes, sister Marvelous.
Makadiko.
Andinane muri right here koko.
Aiwa tiri right. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na disciple Gilbert Madamire ndiri kupolopa.
Taura itinzwi.
Yeah. Indine mubvunzo miviri zvokuti wokutanga ndinoda kuti uinde kuna dokta waimbo vembo president we madokta vanyamanda.
Mhm.
Ndaku kuvabvunza kuti zvinoita here kuti sezvo tichingonzwa mademonstration achingeitwa munyika achingeitwa munyika zvinoita here kuti ivo kana dai vaikwanisa vakataura nevamwe vanomirira masangano akawanda kana kuti umwe nomumwe muchizvarwa cheZimbabwe chakangoterera tikataurirana sevana veZimbabwe tose. Zvinoita here kuti tomira toita demonstration yekuti zvirango ngazviende nekuti isusu tereta vakutambura vanhu makatemera zvirango havasiwo vari kusafa isusu tiri kusafa munozviona then kana dai panga pane wezano wakaterera mukuru ndaimubvunza kuti kuchikoro vakaita mets here nekuti pavakabvisa dhora vakaunza mari yavo yefeki isingakwanisi kutenga madhiraga wanowanikwa kunze kwenyika nokuti harina zverinoshanda bhondi ravo ndosaka vaitaurirwa nevanhu vakawanda kuti bhondi harina zverinoshanda nokuti haribudi kunze kwenyika richindotenga mari richindotenga zvinhu zvinodiwa like iyezvo mukaterera madrugs mukaterera petro inenge ichitengesewa munyika iti like vari kutopa vanhu zvinhu mahara because pavanotengesa nefake money panozodiwa mari yaya iri original kuti vanototenga nayo redi inenge yayawa zvokuti vane vasingachakwanisi kutotenga vachiimpota zvinhu munyika saka vari kupa vanhu zvinhu mahara munozviona saka ndo zvinhu zviri kukonzera zvinhu zvinyanye kuoma nokuti ivo pavakaunza bhondi ravo riyariya vakangeita wei yekuti chete varave kubhadhara macivil servants nemari inotenga nehuremu saka hamenoti jelasi ravo riri pai because kana dai mari yaisekuleta zvakanaka iri mari isiri feki madhokuta nevanhu vose vanotambura munyika ingadai mari yaichingosekuleta ichingoshandiswa nevanhu toti ivo vanoita kuti ndo vari kuforoma mari yacho vanenge vasina pfungwa vakomana ivava.
Aiwa tinokutendai mukoma disciple muve nezuva rakanaka.
Yeah.
Aiwa you could hear our caller there in Tunga. He is not happy with what's going on. I think his biggest he's disappointed that the government is now using bond. He's saying that they should have reverted back to foreign currency. Then that way, things would not be so bad. But he's lamenting he has a lot of issues with the government.
But also it's crazy because Dr. Nyamande said earlier, these doctors were earning 1,400
yes.
Before the bond not. That was last $200.
I think let's go back to him on that one. Tinyatsons, Dr. Nyamande, pane zvamataura zvatibata kuti madokta vaitambira 1,400 before mari yaenda kuti izoita iyo mabond. Ko hurumende iri kutadza here kuti vavape mari dzavo parate inenge iripo panguva iyoyo?
Remember, vakamboti 1:1 vachinyepa. Now, saka. All right, tenderai nyumberi, doctor.
Notenda nemubvunzo wenyu ndoda kuti ndapindura anga ari kubvunza kuti vanhu ngavaite match here ndofunga ndezvemafunctions zvaari kutaura. Ndinoona kunge mubvunzo wake kwandiri uri misplaced nekuti ini nandirambobvera ndati madokta vaitambira mari yakawanda mafunctions asati apo kana kuti apo. Chatinongozeva isu ndechekuti hurumende yeZimbabwe ndiyo inobhadhara macheremba. So tikatarisa 3 months or 4 months ago mafunctions acho aari kutaura aripo vanachiremba vaitambira mari yanga yakainzana ne $1,400. Saka kana iye ari kuda kutresa kuti mari yanachiremba yadzika nekuda kwemafunctions I think zvinongoratidzawo kuti pamwe iye haasi dake kunyatsodzanisa pfungwa dzake aone zviri kuitika. Zvinongozivisiwa kwaari. I will not answer that question. But now coming to your question, mukatarisa maminutes abuda mumeeting yaitwa nhasi pakati pesangano remacheremba reZHDA ne Health Service Board madokta vangu vari kuti aiwaka kuti zvisanetse ngatingoshandisa interbank rate inoshandiswa nehurumende kuti pano totarisa kuti interbank rate iri pachimwedzi uno totarisa kuti chiremba aitambira mari nekuti vana chiremba vato ne macontracts avakasainiswa ne hurumende ari mu US dollars kuti vanotambira mari yakati. So government haifanira kuti kana zvako vatsikirira kuti hatiteerere contract, asi kana vachiona contract ichava benefita voti ngatisenzisei macontract. Chiremba vana kuya kubasa tokubatira mari yako tokuendesa ku labor court nekuti une contract. So a contract should be binding on both sides. So government yedu iri kutora a one-sided view of the contract yainayo nemachiremba ari kushanda muhurumende. The government should honor its contract to pay these doctors a minimum of $1,400 kana tichitangira kuma junior doctors zvichikwira kusvika kuma senior doctors. That is the contract which is there, and the interbank rate iriko. Tinoona nhasi pabuda memo yekuti magetsi achakwidzwa mwedzi nemwedzi zvichienderana neinterbank rate, right? Tinoona kuti fuel iri kukwira week neweek zvichienderana nekuti interbank rate iri pachii. Saka tinotadza nei kuadjustawo masalaries evashandi vedu kunyanya ana chiremba nemanesi nevese vemuzveutano zvichienderana neinterbank rate. Panokwira zvinhu neinterbank rate vanoexpecta kuti vanhu vanorarama sei.
Aiwa, mashoko makuku tumombobata makadaro tine mutereri.
Simbo sithathe mlaleli. Hello. Manyoni.
Hello Manyoni.
Hello. Hello.
Pinda yenyu muchirongwa.
Maskera sei.
Aiwa, taskera tipewo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu ini ndinongoti hurumende kando iri kuratidza kuti yakundikana. Asi kukundikana kwayo ndekokusada kubatsira. Ndiko kusada vanhu nekuti chokwadi chiripo kana takatarisa ka vamunangagwa havana munhu akavavhotera. Dai vane vanhu vakavavhotera dai vachirwadzirwa vanhu pamoyo nemamirira zvakaita muno muZimbabwe isimazi zvina zvina kumira zvakanaka. Masanctions ava kuti hetite match isu taneta nekushandiswa namunangagwa takaitiswa match kunobviswa Mugabe nao takutambura takutoshaya kana chikafu tokushaya chipatara. Family planning chayo mapinsi ya family planning ndakatenga $30 nezero pafarmers kusvipatara chawaniki. Saka vanoramba vachitisenzesa takararamisa Mugabe varipo kune masanctions. Masanctions asiwo ari kumbokanganisa zvese izvi asi iwo havana vanhu sekutaura kwavakaita kumashure kana vanhu vachiri kuparangarira ipapo vakataura kuti vanhu tichapedzerana nokuti mandiratidza kuti hamundide. Saka ndozvava kutiita izvinozvi amunangagwa havana munhu akambovavhotera. Because they were not going to vote, they were going to vote. Ah, now I vote. Again, this is about the man who is going to vote. Now, we are not going to vote. We are not going to vote. We are not going to vote. 2% of the people who are going to vote are going to vote. We are not going to vote. We are going to vote. 2%. Now, we are going to vote. 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 We are going to cabinet. We are going to vote. Ruzhinji rweZimbabwe havana kana basa naro sekutaura kwavakaita kuti ndicharakasa vanhu zveshuwa ari kutotirakasa chokwadi. Saka tiri kurwadziwa nezvavari kutiita. Tinorapwa kupi? Mainangagwa vakaenda pachipatara parenyatwa apa tinozikanwa nemunhu wese kuti ndaya kuzotaura nemi vakomana. Madokta vakateerera zvikanzi mai ndo vanotaura nevana vonosvitsa kuna baba zvese tichagadzirisa. Izvozvo magombe akanotorwa varipo maimunangagwa havana kana chavakambotaura kana chatakaona kubhokerazve kune vana wee kuti kuchii chakaitika mumwashaika hatina kuvaona. Izvino zvina kuenda kumhangura uko vachikambena vachinyengera vanhu vanhu ivavo vanorapwa nei gomarara iroro kusina mushonga zvipatara zvese zvichivhara kudaizvo.
Saka sisi Tabitha apa mataura emi panyaya yekuti mafamily planning matablets waya asi kuwanikwa uyezve ari kudhura. Imi ndambotaura nemi mangwanani muchiti munogara padhuze neparenyatwa kwakamira sei kuparenyatwa pari zvino?
Parenyatwa paka hapasi kutoshandwa simabi hapasi kutoshandwa izvezvi mukaenda izvozvi kunosvikira vanhu vaiva vanenge vaita tsaona munonzwa tsitsi vanhu vakangotyoka makumbo hamene vaita accident kuna Bruairo Dzuku vakangogara ndatombosvikapo zveshuwa vakangogara hapana kana chiri kumboitika memungori vanhu mega varwere pasina kana ari kubatsira munhu asi zvese izvozvo vari kuzviziva havana chavanoita. Asi kuti ndawedzera mari masoja angu ndawedzera mari mapurisa angu ndozvavanogona chiite zvokuti ndikasapa mari vanhu ivavo ndichabviswa papawa. Izvozvo nhasi asperera achinotsvaira marara murume mukuru zvipatara zvakavharwa kana ndimiwo.
Aiwa mashoko makuku tusi Sitabeta muve nezuva rakanaka.
Nemiyo Simave.
Bye-bye.
Sithathe omnye umlaleli ecingweni uMankomo. Kunjani mlaleli?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi siyaphila. Usixhuma ngapi kwendawo?
Ngikhuluma ngingapha e-United Kingdom.
Aha. Nakusiphi umbono wakho ngokukhala la umsebenzi wabodokotela lokho sokulethele uZulu ubunzima obungaka?
Ngizobuhlungu kakhulu umoya wami so uyakwazi ukuthi uqhamukile inhliziyo yami vele ibuhlungu. Amadokotela mina ngiwasoli. Bazisa ubuhlungu abantu laba basebenza nzima katalala. Ukusebenza ukuthi wena umuntu yonke into ivele iyinto ekudobhadobha, akula equipment, akula everything. After all, bayasuka ezindlini, bayaloja, abanye balezindlu zabo. They can't afford to buy food. Abakwanisi ukuthi bangafika khona phana lawo, bazithokozisa ukuthi it's lunch time, breakfast, badle, bazasebenza njani. Yikubona kathesi sasithi amanesi wethu eZimbabwe arafu. Ngoba umuntu vele uphuma endlini esitrezi, ayengena emsebenzini esitrezi, uzasebenza njani engathokozanga. Mina umoya wami uthi yona ikhulumende amehlo abo angapi. Mina ngikhulunyiswa ukuthi ubhuti wami ufe ngoye 2002 ngazona ezi-strikes zokuthi bayayenza izinto zokuthi ababhadali amadokotela. And khonoku ngezabesithi wona sesithuma ama-doctors ethu from army, they do nothing. Mina ngikhuluma ngombono engawubonayo eMasingo Hospital, ubhuti wami esesibhedlela enzika accident, nothing was done till he died. So odokotela mina ngibasoli ngoba nami noma kade ngiseZimbabwe kade ngivele ngizayekela umsebenzi ngoba awungeke waye emsebenzini uhambe ngenyawo uye kuya ngenyawo ubuye le mali engenelisiyo ukuthi lawe udle le muli yakho usuthi ukuthi kukhanye ukuthi uyasebenza. Everything is going up fuel, isikafu, yonke into, and le mali leyo abayisebenzelayo ayikho cash. Ngama-eco cash ayafakwa ama-percentages angaqedakaliyo.
Manje uhulumende ngaluphatha njani lolu daba Mankomo, njengoba la esithi izikhwama ziyavuza kalayo imali?
Mina ngithi uhulumende ngibona lami elizweni lele engilikilo, ngoba ungabona usesehluleka ungumkhokheli, you step down. Ngabe yena ubaba uMnangagwa engumuntu ovele olomoya, ngabe kathesi kade kusofa isikhathi sokuthi afake i-resignation letter to say ayi mina lokhu angisakhwanisi. Kungcono kungena omunye ongakhwanisa ukuthi athile egasi yakhe ivele imhlophe. Lokho kuyavila lokho.
Hayi siyabonga.
Kubuhlungu, kuzizisa ubuhlungu ukuthi umoya bani ungubaba phakathi komuzi, abantu abakho beswele ukudla bekhala iti day and night, lawe ungaze waba le mpendulo ukuthi lapha abantwana sengimise lokho. Kuyazila lokho.
Hayi siyabonga Mankomo ngokungena kuhlelo.
Hayi ngimbonile sibili, ngizubuhlungu sibili ukuthi abantu bayafa, but amadokotela kumele bapushe babe lokho bedemonstrator ukuze bavume. Kukhanya ukuthi sebevele sebehlulekile amadoda lawo.
Hayi siyabonga Mankomo. Terera ari kuchema-chema
avanotaura shona
munotaura here amaikomo
itopeni yedu
taurazese tinotaura
taurtiri
kundirwadzisa moyo sisimazende chokuti ezvinezvi madoctors tingashora vanhu venyama. Nyangwe dai ndandirini ndichishanda muchipatara ndichiona kurwadziwa kunoita vanhu, because vanhu avakatrenwa ka vane passion as well. But yezvinezvi ka varwadziwa kusvika pamongo kuti vachashanda sei vachipiwa mukoro usingakwani, unoenda kubasa nenzara, wasiya mukadzi nevana vane nzara, ende uchafamba netsoka, mota haichafamba. Ende kuri kuenda maripoti ese kuhurumende kuti chitionesaiwo kuti tochidii, nokuti kana takatarisa mari yavari kupuwa shuwa haite haita zvachose. Inorwadzisa moyo kuti munhu akakwarisaya for years achitrenwa kuti aite dokta opuwa sikmani inopurwa kana makeras omunhu aodi mari idzodzo.
aiwa
kusu tinoti hurumende dei yanga yanzwa tsitsi iwo vamunangagwa sababa venyika vanokutonga vari munyika vadiri kuona kuti zvinhu zvazvandiomera regai ndichidzokera kumashure hangu nditi umwe munhu ngaachipindawo zvinoita mabritish hani makaona kwanga kuna Cameron aona kuti zvaoma pakauya Theresa May Theresa May akaona kuti zvaoma iye zvinopana Boris vachiramba kuona kuti nizvo handichakwanisi siya legacy yako ichipururudzirwa nevanhu kwete kuti musi wawafa vanhu vochema vachikuseka zvinorwadza izvi
aiwa tinotenda chaizvo amai Hilda Nkomo muve nezuva rakanaka
aiwa ndinotenda sisimazi aiwa madokta ngabhadharwe ndiri kurwadziwa denda ndine mari shuwanda donate hangu kubhadhara madokta
aiwa tinotenda tiri kunzwa tine mumwe muteereri zvakare hallo Mukoma Patrick ehe taurai tinzwe tiri kutaura nemi muri kupi hallo taurai tinzwe Mukoma no, line ya Mukoma Patrick haisi kunyatsoita ntunga. I think because time is not on our side, I'll hand it over to you.
Dr. Nyamande, you are still on the line, right?
Yes, I'm there.
You talked about an option for people to sue the government for lack of health care. Your organization is an organization for doctors for human rights. Why are you not championing that move as an organization instead of leaving it to ordinary people or to anyone else?
Yeah, thank you for the question. I think we've been giving negotiations a chance. Because we, as an organization, we don't believe in confrontation with the government, but we believe in a mutual dialogue that will produce win-win situations, both for the government and for the people of Zimbabwe. But I think, rightfully, as you have said, I think we've now crossed the red line. We cannot continue to watch and see people dying in our hospitals because of the negligence of the government. I want to give you some very clear examples. We show how the government is neglecting doctors. Firstly, the Minister of Health had to leave and go to the United Nations in the midst of a strike by government doctors. In some countries where the leaders are responsible, you cannot leave the country when your ministry is under fire, when your ministry is under protest, is under strikes. The minister had to leave to go and enjoy and come back with empty hands from the United Nations. Secondly, let's look at the cost of training for doctors. Remember, these doctors are not being are not having their fees paid by the government for them to study medicine. And I will tell you that they require a minimum of $1,500 per year for them to graduate in medical school. So if someone took 5 years paying this amount of money, they've used something close to $1,500 per semester, so that's $3,000 per year, times 5 years, that's $15,000, which they've used from their pockets to study medicine. If you give them $100 per month, it means these people are going to take more than 10 years simply to recover what they spent in paying fees, assuming that they are not spending anything to come to work or do anything. So we really see that the government is clearly out of line, it's clearly being irresponsible with the mandate of choosing doctors. And we definitely, as an organization, after our internal consultations, we'll consult with the lawyers and we'll come up with a class suit, a class action, which will sue the government for abrogating its right to health to the people of Zimbabwe.
And he talked about the health minister coming to the United Nations.
And in Tunga, you were there. You were covering this
event.
Yes,
that's
where
I'm going.
Did you ask him?
I wasn't given that chance, but I attended a meeting together with him, Dr. Obadiah Moyo, as well as President Mnangagwa and many other ministers. Where they were, they tried to lure investors, and like we have reported on Studio 7 before, Mr. Mnangagwa said that Any investor who comes to Zimbabwe to partner with government to revive hospitals, to resuscitate the healthcare system, will be given land. And my question to you, Dr. Nyamande, do you see that working?
I think the problem in our government is that they are being too lazy to think. You know, there are basic things that we need to make our healthcare system functional.
Mm-hmm.
It is not the question of providing land to would-be investors that will resuscitate our health system. The main problem in our healthcare system is financing. The government needs to come up with a sustainable healthcare financing model for Zimbabwe. I'm happy there's been a caller from the UK. If she was to share their experience, they use what they call a tax-funded system where citizens, they've got a big amount of their revenue which goes to the government as tax. Then all healthcare within the United Kingdom is provided for by the government from the taxation which is charged to citizens. So our government does not have, for starters, it doesn't have a healthcare funding model for Zimbabwe. People just pay for healthcare services from their pockets,
mm-hmm.
what we call an out-of-pocket model. The government should know that its role is to come up with policy. Instead of going around and saying all these slogans which do not amount into a policy, they need to sit down and come up with a healthcare funding model. In the healthcare funding model, they need to look at the different aspects of the healthcare system. The crucial one being human resources for health. How do we pay our workers? How much do we need per year? Then that burden can be passed on to the people in a more organized way. And they've got a lot of examples from other countries. We've got a country like Rwanda in Africa,
mm-hmm.
which has come up with a new model of community health insurance, for example. So the private sector is coming in to complement existing resources by government to pay health workers and to pay for health products. So what we have here is we simply have got a government which is inefficient, which is abrogating its role to think, to plan, and to secure health services for the people of Zimbabwe. And we think that the citizens should now take this up, this time to hold the government accountable.
Mm-hmm. Mombo, bate nyimakadaro, Dr. Tukuzoka, kwamurige, itimbotora mtereri. Hello, caller. Hello.
Hello, makadini.
Ai, watiri, waditukutawara nani uyezwe muri kupi?
Muri kutawara na mkuona Brighton Sibanda, ndiri muno Rustenburg.
Kutawara iti.
Ayo, choko aditakana kwa jino rwaza, zirikitika kumusha. Kuti machiremba, ano, itadza kupiwa, zikwani siro zavo, kuti wanwara apu. On the risk of wanwari puwa, wari kumusha. Lato, mafungiro angu daima urumende edu ya mm-hmm. garapa sinema dokotera tozi yoti unge jayo jakasha ya ita kutivano vabise mari jeku atendwa ni madokotera and then yoshe iwa within ma hospitals avo iayo kuma doctors avo ni madokotera ezipatara izozo ni vangwa vashandi uwezo kutayano pachipatara itapu.
Mm-hmm.
I think zingati batire pane kuenda kuchipatara oshaya munhu anokura apa. Vamwe vanenge vatori nadzo mari dzekupa madhokotera iyaya hama dzacho dzine zvinovaitira hama tine mhanya mhanya kana mumwe wedu arwara. Endisi dai vangoita kuti vatipa mari dzatinobhadhara kuti madhokotera ashande and then vovapa maincentives avo achibuda mumahospitals avo semaungano avanenge vadi vaiita and then vazovapa havo salari yavo nyange iri shoma madhokotera anonzwisisa kana vakaibata seizvozvo.
Aiwa, tinokutenda ikola, muve nezuva rakanaka.
Tinotenda vanyamande avavo.
Mamuchida kubvunza here vanyamande something.
Vanyamande amai venyu vakarwara mhende here kuparire nyati vakunovaona.
Alo kola.
Vanyamande mterera ari kubvunza panzi amai venyu vakarwara hamuendi kuchipatara here kunovavheneka.
Mubvunzo wakanaka wabvunzwa nemutereri. Nditori neexample yehama yangu yakatoshaya
sondo rapfuura iri kuparirenyatwa menyaya kuti vakatoshayawo chiremba kuatenda saka toda kuti vanhu vezimbabwe vanzwise kuti vana chiremba zvavari kuita izvo havasi kuzviitira nekuti vane utsinye kwete ivo vari kutoafektwa nezviri kuitwa nestrike iyoyi asi kugadzirisa zvinhu kunogona zvino kunogona kuitika nekutora mamwe matanho anogona kurwadza tinopa example yeindependence yezimbabwe kuti takazowana independence asi takarasikirwa nevana vakawanda vezimbabwe tatairwisa hurumende yasmith so to get a good end there are sacrifices that can be made kuti tisvike patoda kusvika saka tine urombo nezviri kuitika and inewo sachiremba indakatozosvika pakutoresainawo mugovernment yezimbabwe inyaya yekuti ndaona kuti hasi kundipa bumbutso
muri ipapo
dokta
nguva yedu yakuda kuenda kumapena asi zvii zvamunofunga kuti hurumende inogona kuita kuti zvinhu zvigadziriske pane mapoints amataura muchirungu muchitsimi pane zvavanogona kuita kuti zvinhu izvi zvigadzirisike
okay ndotenda chekutanga government ngaibvise yavanoti health services board ngava ireplace neinonzi health services commission yakafanana nejudicial services commission for example hamusati mambonzwa zvichinzi majaji ari kudzira kana kunzi majaji ari pastrike nekuti kune commission inenge yakasetwa aside negovernment to look into the working conditions dzemadoctors zvekuti maworking conditions emajaji haatotaurwi pavanhu hamumanzwi kana kuzoti jaji anotambira mari so they need to do the same for the health sector because it is an essential sector iyi havakaisa health service board iyo kubva muna 2005 up to now hakuna chiri kubuda ende vanhu vari kufa muzvipatara nemastrike ari kuitwa year in year out number two government ngaigadzire a health care funding model for zimbabwe taifungidza kuti kuuya kwaita minister munyowani pamwe kuchauyawo pfungwa nyowani asi hakuna zviriko so we need a new responsible authorities in the Ministry of Health and policymakers vanogara pasi vogadzira a health care funding model for Zimbabwe. An example yapuwa na Kola, apa a very innovative way of funding masalaries ema doctors. Mahospitals ane mari yavano collecta inoendeswa kunonzi ku it's a health services fund and inoendeswa ku consolidated revenue fund. Instead of that money going to consolidated revenue fund, let it be retained locally by the hospitals and be used to pay the doctors for on-call allowances avari kuda. Need to pay them for fuel. Need to pay them for their uniform allowances, for example. This is an innovative way of funding the healthcare sector locally, passing out to government, they are putting some extra resources. Because you can't expect someone we've trained to earn $100 in a month.
Ngudokotela Fortune Nyamande liyamuzwa uyakhuluma ke lapho uphathe njalo ubuzwe ngumlaleli ukuthi wena njengodokotela nxa ukhala leyo msebenzi umama wakho engagula kawuyini esibhedlela ukuyamelapha uthe ephendula udokotela wathi hayi uphe umzekeliso wathi kulesihlobo sakhe esibhubhileyo ngeviki edluleyo wagcizelela ukubana ukukhalala umsebenzi kwabodokotela akutsho ukuthi bangabantu abalomoya omubi kodwa ngabantu abahluphekayo labo njengomuntu wonke weZimbabwe abadinga ukuthi bahlawulwe imali ethe xaxa ehambelana lesimo somnotho lo msebenzi abawenzayo.
Aiwa, tinotenda chaizvo kuna Dr. Fortune Nyamande asi nguva yedu inenge yadyana nantunga ndofunga kuti tina nguva.
We deserve a weekend, mavi atotanga weekend apa.
Saka tinokutendai Dr. Fortune Nyamande manyatso uya mukati gaga ve Zimbabwe Doctors for Human Rights kunge manga muinesu. So we thank also all those that were live streaming on all our Facebook platforms. There was a lot of interaction. Sorry, I wasn't able to read on VOA Shona because, you know, we had a lot of interesting discussions here. I don't know if you have any on Debele.
My comments are from my via mental connection. I have no access. Like, times such as a farm, but weekend, yeah, tanga gazama. Kwanele Zimbabwe omuhle libe lempela viki enhle. Abaphuza linganathi bese liyachayela. Asibeni sonke. Mambo.
Yeah, would like to thank everybody and just have a safe weekend, and hopefully we meet again next week on Monday here at Live Talk again, where we'll be discussing issues affecting the country and everyone else. Have a very good weekend. I'm Marvelous Mplanganya here in Washington.
And I'm Tungamili Nkomo.